Tingati uku kuvhundusira vamabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yavo paChristmas nenyuwere apa handiyo nzira ingatorwa nehurumende kuti vamabhizimusi vasakwidza. Hongu vanenge vataurirana navamabhizimusi, asi uku kutaura chete kwavari kungoita uku hakusi kwokutanga kuti vange vachipa mawarning akadai kuna vamabhizimusi zvisina kwazvinombosvika, zvisina unombozviteerera. Hurumende inotaura yataurazve ichitaura nyaya dzokuti kana kuti vasakwidza mutengo kana kuti vashandise exchange rate yakati yakati, hapana chivimbo chiripo chevamabhizimusi chevanhu vahavo kuti hurumende ine zvainoita kana vamabhizimusi vakakona kuteerera zvavanenge vachitarisirwa kuita nehurumende.
Chii chinofanirwa kuitwa kumisa dambudziko iri, Profesa Masocha?
Hongu vanenge vakaita musangano wevamabhizimusi, asi mabhizimusi avari kutaura apa anongo va mabhizimusi mazvikurukuru, tingati isu vana OK, vana Pick and Pay namava mabhizimusi makuru ndiwo avanotaura navo. Ukazoenda kuna mava mabhizimusi maduku ava anenge ndiwo akapararira munyika mose kumaruzevha uko, hakuna misangano yakadai yavanoita chibvumirano nayo nehurumende. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti hurumende kana ichida kuti zvishande izvi, ngainge ichiita misangano yekutumira vanhu kwese, kungava kumaruzevha kumabhizinesi iwayo, kungava kumarokesheni mabhizinesi iwayo kwese, vachinge vachitaura nevamabhizinesi makuru namadoko, kunyanya madoko iwayaya, kuti vasakwidza mutengo nenyaya dzakati dzakati. Chimwezve chinofanira kuita ndechokuti hurumende inofanira kuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe, consumer confidence, taura iyai, kuti vanhu vomuZimbabwe vave nechivimbo nemari yavo, kuti mari yatiinayo iyi imari inobata ufumi hwedu hwomuZimbabwe. Chivimbo ichocho hachipo, vanhu vanenge vanongova nefungidziro yokuti mangwana mari yandakabata inogona kumuka, isati ichatenga zvakawanda sezvairi kutenga nhasi. Saka mafambisirwo anga ari kuitwa ufumi hwenyika ndokuti haana chivimbo chakanyanya chinobva kuvanhuwo zvavo, chiri kuumbwa nehurumende.